magwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare magwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Madzimai matatu AMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Mumwe wevatungamiri vesangano rinomira varayiridzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Amai Shila Chirita Muru, vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwakwira kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatatu nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi maviri nemumwe vakabva kusouth africa, vamwe vaviri vakatapurirwa munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vari makumi matanhatu nevana 64. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu nevanomwe 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus. Vashaya vachidarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu 8,115. Vaporavo muAfrica vanodarika zviuru zana nemakumi mana nematanhatu 146,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe 8.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere 468,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana 4.4 million. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Alliance muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsaya Marowa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare ranhasi riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vatatu ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuti vainge vapambwa vakanosiyiwa kubhindura, asi ivo vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo vakatorwa mumaoko emapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekusunga vatatu ava. Hatina kukwanisa kubata muchuchusi mukuru wehurumende vaCumbrae Rhodes kuti tinzwe kuti sei hofisi yavo yange isati yagadzirisa mapepa ari kudiwa aya, sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vabhamu.
Nyaya muzvare mamombe, muzvare chimbiri namuzvare maruva. Takaiturika kudare guru redzimosva nechina svondo rapera. Tichisa chikumbiro chekuti vaongorore patsva matongerwo akanga aitwa chikumbiro ichi nedare repasi ramagistrate. Tasvikako kudare iko kuvana muchuchisi vakati vanga vasati vave pachinzvimbo chekuti vaise mhinduro yavo pamberi pedare kuti vari kuzviona sei. Kuti votonga vachibva kunze here kana kuti voramba vari mutirongo. Vakakumbira dare guru kuti nyaya iyi ipfuudzwe mberi iitwe nemusi wemuvhuro 22 June 2020. Nemusi wemuvhuro vana muchuchisi vakanga vasati zvakare vave pachinzvimbo chekuisa mhinduro yavo. Vakati vakanga vaita zvekunyora noruoko vaendesa kune vaizotaipa mhinduro yavo. Vanotaipa mhinduro yacho vainzi vakanga vati vachakwanisa kuzviita nenguva dza11 mangwanani emuvhuro. Asi kuzosvikawo pakudoka kwezuva remuvhuro takanga tisati taona mhinduro yavo. Nyaya iyi tinotarisira kuti ichanzwikwa nhasi ichipiri mudare guru. Tinovimba kuti nedzimwe nguva vana muchuchisi vanenge vaisa mhinduro yavo pamberi pedare.
Zvii zvikonzero zvamuri kupa kuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kupa zvikonzero zvekuti dare ramagistrate rakatadza kupenengura mutemo unotariswa panenge pachikumbirwa kuti vanhu vatonge vachibva kunze uye vaise chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze. Tiri kutaura isu kuti dare repasi ramagistrate rakaresva mukuongorora kwaro mutemo rikanyima vasikana vachibatiso chekuti vatonge vachibva kunze zvisiri pamaererano nemutemo.
Ko muri kukwanisawo here kuti muvaendesere chikafu uye vari kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu mujeri mavari?
Kubva zvakatanga denda COVID-19 kujera hakusi kutenderwa kupinzwa chikafu, zvakare vashanyi chavo vari kurambidzwa kuuya. Saizvozvo pari zvino tanga tichingokwanisa kuvaona isu semagweta avo mushure mekunge dare ratogura kuti vane kodzero yekuramba vachionekwa nemagweta zvisinei kuti denda iri riripo kana kuti haripo. Asi chikafu vanga vasiri kutenderwa kuti vapiwe, vanga vachinzi ngavangodya chikafu chete chinobva kujeri ikoko.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanove nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mudunhu reMasvingo, amai Shila Chirisamuru, avo vakasungwa nezuro kumasvingo varara muusungwa mushure mokupomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa. Gweta riri kumirira amai Chirisamuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri Law Practitioners vanoti vari kutarisira kuti amai Chirisamuru vachamiswa pamberi pedare nhasi uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Amai Chirisamuru vakasungwa mushure mokuratidzira kwenhengo dzesangano ravo kumasvingo kwekare vachiti vanoda kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMureri.
Mai Chirisa vasungwa tabva pachikato. Pachikato vanga vanzi vari kutongwaiwo nepublic violence, but tazondotiwo tasvika kuLaw and Order vabva vavacharja neyavanoti contravention of section 7 subsection 5 yemopa inonziyo vaita fail to notify the regulating authority, kana kuti kana iyo yakona vanovatonga yatingati alternatively vari kuvacharja neyokuti vaparticipata in a gathering with intention to cause public violence.
Tiri kunzwawo kuti iwo amai Chirisamuru vakwirirawo dare mumwe mupurisa wechidzimai papolice station ipapo ari kunzi avarova. Zvakamira sei?
Nyaya yanga iripo ndeyokuti vanga varambidzwa medication yavo nenyaya iyoyo kuti mupurisa wekuchikato vanga avarova. Saka iyo inyaya yatichatora yatinoenda nayo mberi, but tazotaura nevemuku law and order vakatenda kuti vatotora medication yavo. Saka taenda kumba kwavo vakatora medication iko zvinova vatitena pa Central Police Station Mashengo. Tine tarisiro yekuti tinoenda kukoti.
Iwo amai Chirisa Muru, vari kuti ipa mhosva dzavari kupomerwa idzodzo?
Iwo mhosva idzodzo dzese vari kudziramba vanoti aiwa, ini handina kutombosvika ikoko kwava kuchiitwa gadzaringi iyoyo kana kwava kune gadzaringi. Nokuti pavanonzi papa achiitwa izvozvo nepavanga vari kwavazosungirwa kunokwanayo distance ingaita 3 km, saka havazvizivi, havana kutombosvika nezvikoko.
Imi segweta rinorwira kodzero dzevanhu, kusungwa kwaamai Chirisa Muru munokuona kwakaita sei?
Kusungwa kwamai Chirisa kwamajonga kunongoreva kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa. Nokuti papa anoti papa achiitwa demonstration kana kuti papa achiitwa public gathering, but chinoshamisa ndechokuti vakwanisa kungobata munhu mumwe chete ivava mai Chirisa Muru, hapana umwe wavazobata futi. Saka zvoratidza kuti vanhu vangosungana nomunhu wanga achichifambira achienda kwaanga achienda, nokubva vangofunga kuti kana kwava kune iyo yanga ichinzi public gathering yanga iriko, havaizoshaya munhu wavanongosunga wokuti vapomedzere kuti ndiye munhu wanga achikonzera izvozvo. Asi izvozvo zvomupunyikidza kodzero dzevanhu, isu semagweta anorwira kodzero dzevanhu totaiwa, zvofanira kutisvika kwamvura yacheka makumbwa, zvofanira kusiyanana.
Avo vange vari gweta riri kumirira amai Chirisa Muru vaMartin Mureri vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroneko rinoti mutumbi wegamba renyika vaStanley Nleya uchabva pamusha pavo weMasenda kuPlumtree mangwanani anhasi uchiendeswa kuBulawayo uko kuchanetwa munamato munandere yeWhite City nenguva dza9 mangwanani ano, vozoendeswa kuHarare masikati anhasi vachizochengetwa muHeroes Acre mangwana. Mukroniko mekare, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichabatsirwavo nemari inoita 350 rand iri kupiwa vanhu vasiri kushanda pamusoro pecoronavirus. Dare repamusoro redzimhosva muSouth Africa rakati vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe vapiwewo rubatsiro urwu. MuDaily News vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT inotungamirirwa namuzvare Dokozani Kupe vaAbednego Bebe vari kukurudzira vaNelson Chamisa namuzvare Dokozani Kupe kuti vachirega zvekurwisana vabatane kuti bato ribe rimwe chete. MuHerald mune nyaya yokufa kwemapurisa matatu nemusoja umwe chete mutsauni yakaitika mumugwagwa weHarare Shamva Madziwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko vana baba navana mai veStudio 7, ini ndinoitwa Obed Gomba. Ndiri kutaura kuno ndiri kuno kumanika lendi. Ini ndinoti upenyu hwaoma muZimbabwe, upenyu hwaoma. Ndinokurudzira kuti vatungamiri venyika vafemerwewo nemweya wamwari vazwire vanhu tsitsi.
Makadiko paStudio 7 vatefenyuri veStudio 7 nemi vateereri veStudio 7, ndine mubvunzo wangu wandinawo ndoda kubvunzawo apa. Paya ese panotera Studio 7 ndichingonzwa chinzi tiri kutaurawo nevamiriri vemasangano evashandi vehurumende, asi handina kana zuva 1 randakambonzwa pachibuda mumiririri wemapurisa kana kuti wemasoja. Asi ivowo havanawo vamiririri vavo here? Nekuti hatisi kuzivawo. Ndofunga ivo kumativi kwavo vari kunyatsohora mari dzakasiyana nemadokta nematicha. Ndaikumbirawo kumbobvunzawo ipapo.
Wechitari yavasikana avo veMDC vatata vadyiwana mamombe nevamwe vake. Vanhu ava vaidhugurira rusunungukorwa vanhu vasina chavari kuita zvakaipa kudemonstrata chete vachingozvifambira kuti vanhu vavo vakarangwa vakakuvadzwa zvakaitisisa. Kutaura kuno vari mujere kuti wakaba 60 million ine vanhu vari kurwara vakawanda izvi zvinofanira kunge vachiwana kubatsirikano nayo mari iyoyo. Uri kumba kwake ari kutoverenga newspaper izvi. Gavhendi vamunangagwa ngaisadaro.
Makadiwa shambarati westudio 7. Naya sitiri kurwadzikana nezvinoita zano TSS. Iye zvinezvi tiri kuona kuti madzimai maviri afa denda ranotekeshera munyika. Apa mari vari kuisa muhomwe, mari dzavanenge vapiwa kuti dzishandire vanhu. Saka nyika inoenda kupi? Munhu anongonzi Bhero, anongonzi Nhasi Asungwa, akutoenda kumatare edzimhosva akutobudiswa. Kuvavo vakabhenyiwa vari kupi? Iye zvinezvi munhu aisa mujeri, havana kana mhosva. Munhu ane jeri, munhu anofanira kuenda kujeri auraya nyika, atouraya vanhu vairi sofa. Mari muchiisa muhomwe muchidya, munoti kuri kuenda kupi? Kune urombo nemiwa nana Monzo nanana Kupe, muri kubata muchidya mari dzevanhu dzecovid muchipiwa kuti muparadze nyika. Hatizivi kuti tinosvika kupi, dai muri vamwe vanhu machinja pfungwa dzenyu idzi. Tatenda vanhu.
Mazuva zvestudio 7 vamunoda mukoma njonga kandimirire nevamwe vose. Ndoda kungotaurawo zvangu panyaya yemari yecovid-19 yakaitwa corruption muzimbabwe iyo nana Obadiah Moyo nevamwe vavo. Nyaya iyo yaifanira kunge Obadiah Moyo achitova mukati kutaura kuno. Kutaura kuno Obadiah Moyo uri kumba akabhadhara 50,000 bondi kuti aende kumba pamari inosvika 60 million. Zvichireva izvo kuti Obadiah Moyo achadzokeri kujeri hapasisina nyaya yakatopera. Ndozvinoitwa kuzanupf izvozvo. Munhu iyeye aifanira kunge akatorara mujere the third day raakatoenda kukamba paroseville, but ana kunge arara mujere akabva anzinda kumba. Zvichireva zvine vakuru mukati kanganwai nezvazvo hapana chichabuda apa hama dzangu mhuri yezimbabwe. Ndatenda hangu ndii ndiri kuno kujoza.
Makadi vana mukoma jonga. Zvari kuitwa izvo kuti Obadiah Moyo unongoenda wotonzi bhadhara 50,000. Iwo kwakutungana kwembudzi kuri kuitwa nezano. Ko ivo vana Kupe vanombochifambisa sei kuti kuzano variko, kuMDC variko, vanoda kudii? Ine hangu ndichingoti dai vanhu vangovhoterawo pa2023 apo vavhotere vachamisa unhubu hupere. Nekuti tanzwa nekushandiswa ndiri zvangu paSouth Africa apo paMiddelburg. Ndatenda.
Mazuva se pastudio 7 pano tendinonzi Denis zvaungenini paCape Town. Regai zvenyu vamunangagwa vanozvizira kwazvavakambopinda mazviri. Saka ivo vakapiwa chanzi naMwari kuti vaibatsire vanhu vezimbabwe. Ndokuvakupesera vakudzora kumadhaka kwakukanya zvavaka vachiitirwa nevamwe vanhu kukanya kumadhaka. Naya vari parumanonzombi vanoziva kuti nyika vari kuita dzichiti havari kutaurawo chokwadi kuti vauya ri pamberi pevanhu. Asi tinoziva kuti kana chinhu chichinge chiitika Mwari vanonge vachirekodha. Taifunga kuti Mwari vakavapa chanzi kuti ivo vachigari vashandisa nevanhu vezimbabwe zvakanaka, asi ivo havakwanisi. So tinoto tichiona nenguva nguva time will tell. Tichazotaura navo kurimwe zvava tichivafonera chiti vamunangagwa zvimai munhu mani uchiita zvazvo chanzi makapiwa makaitambisa. Saka ipapo ndinoti munangagungwa vaende kune mabasa avo, asi Mwari variko vanomirira vanhu vose. Ingibvai
noti makadini vatungamiriri vedu vestudio 7 vashamarari, nokwazisai nemufaro. Nhangu ndachida kutaura panyaya yedu yeutungamiriri hwedu hwenyika weZimbabwe. Ndinoti kuna vachamisa, aiwa kana inga Mozisi akadhonza 40 years kubva nevana veIjipita kuenda navo muKenani, nemi ndongwa yamuchadhonza tinemi ticharamba takafikigirai kusvika zvanaka. Pamberi neutungamiriri hwenyu musarwadziwe nezvose zvavanobata kuda kuedza kuvhiringa basa ramunoita rakanaka kumberi kweusu hwevanhu. Miruzhinji nenyika yose ine kukutsigira kwenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection, nasi maneru na 8 PM. Nasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tiri kutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo, kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi, nasi maneru na 8 PM.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa nekushukurudzwa nemapurisa echichena kwevanhu vatema, mutambi webhora Colin Kaepernick akaramba kusimuka apo rwiyo rwenational anthem yeAmerica rwakange ruchiimbwa pakutanga kwemutambo wechikwata chake musi wa 26 nemavhuvhu 2016. Kaepernick akapfugama neibvi rimwe chete kuratidza kusafara kwake nokubatwa kwaitwa vanhu vatema. Kubva zuva iri, Kaepernick haana kumbozotamba bhora sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakurudzira varidzi vezvikwata zvenational football league kuti zvisape Kaepernick basa. Asi kupfugama kwakaitwa naKaepernick kwadzoka zvine mutsindo zvichitevera kuurawa nemupurisa wechichena kwemurume wechitema George Floyd masvondo mana apfuura. Kupfugama uku kwave kutsigirwa nezvikwata zvemitambo yakasiyana-siyana, mabhizimisi pamwe chete neruzhinji rwevanhu. Anoongorora zvemitambo yakasiyana-siyana Tafadzwa Mujanja anoti kuurawa kwaGeorge Floyd kwakaratidza kuti zvakange zvataurwa naKaepernick zvave zvechokwadi uye hazvizagona kurambika.
Nyaya iyi yakatanga muna 2016. Colin Kaepernick aive anonzi quarterback, mutambi mukuru weteam inonzi ma49ers vekuSan Francisco, akapfugama mushure ari kuratidzira nenyaya yekumbinyikidzwa kwanga kuri kuita vanhu vatema muAmerica muno. Izvi zvinhu zvakanga zvakonzereswa nekuurayiwa, kupfurwa kwanga kuchiitwa vanhu vatema nemapurisa muAmerica. Saka Colin Kaepernick mugore ra2016 akaona zvakakodzera kuti aratidzire kurakidzira kuti aite protest nenyaya yeracial injustice, police brutality nekumbinyikidzwa kwevanhu vatema muAmerica.
Sikuona kuti Colin Kaepernick haana kumbozotamba mutambo wake kubva panguva iyoyo nazvino asiri kutamba. Asi tiri kuona kuti makambani nevavidzi vematimu ezvemutambo vave kutarisa kunzwisisa uyu Godel weNational Football League akatokumbira ruregero rachitoti Colin Kaepernick wakanga ari right. Chii chiri kuitika pavamujanja?
Tikadzora ndangariro mbijana todzoka kumwedzi waSeptember 2017, mukuru wenyika yeAmerica vanonzi vaDonald Trump vakataura kune varidzi vematimu MNFL kuti vadzinge Colin Kaepernick mumatimu avo. Vanhu ava vakaita kuudzwa nemutungamiri wenyika kuti vasamupe basa rekutamba mutambo wefootball. Izvi ndo kutera kwazvakaita ndekwekuti kwakashaya kana team 1 yakamusaina. Saka Colin Kaepernick akaita makore ese aya asina team yaaitambira, achiramba achingotukwa nevanhu vakasiyana-siyana vemuAmerica, kutozvichitosanganisirawo iwo mafans wefootball, vachiti kupfugama is un-American, it goes against flagrant America. Tobva tachidzoka kunguva munguva yatari iri yazwana nhasi, mushure mekuurayiwa kwaGeorge Floyd, kwakaonekwa murume mukuru akadzimbirirwa nemabvi emurungu kusvika afa. Ndo yanga iri ni iyaiya yekupfugama kuprotesta kwanga kuchiita Colin Kaepernick. Saka nyaya iyi yekuurayiwa kwaGeorge Floyd yabva yadzokesa chironda cheracial injustice nekumbinyikidzwa nenyaya yaigara ichitaura Colin Kaepernick. Saka vatunga miri wema team aya tarifa iyo mkuru wacho wa Roger Tadeo wava waona kuti vano watema vanotamba mu National Football League ndo wanoita 90% yevatambi mu league and ndo warukuba waitawo kuratidzira kuti aye waka isusu kana tiramba tibinyikidzwa na mai wedu hanzvadzi dzedu nekuti ndo ma community atinova saka hatikoda kuzotamba muleague inotera saka ndozvafosereza kuti matimu aya nemakambani nevanhu vakawanda vachidzokere kushure kuti vachitange kusapotawo Colin Kaepernick nenyaya chikuru chiri kuvanetsa ndechekuru inyaya yemari waona kuti maplayers wakaratidzira mutambo uyu haukwanisi kuzotambwa season inouya saka ndozviri kuvakoseredza kunyanya ivo vaRoger Goodell kuti vaite walk back zvavakambotanga vataura izvi
kana makatarisa mberi uku patiri kuenda munoona zvichiita mutsauko mukuru here zvavari kuita ava veNational Football League uyezve munoona sekuti ivo va Colin Kaepernick vangazobvumidzwa kutanga kushanda zvekare here
ndichabatsira nekuti zvinosimbisa ndingati voice revanhu vatema mutambo wefootball mutambo mukuru kuru munyika ino yemuAmerica saka wanhu avatema kana vakubvumidzwa kuratidzira kunyanya ivo vanotamba patinenge tichizoona vachipfugama zvinonyatso kutumira meseji yakasimba nekuti varungu vanoda izvozvo zvekumbinyikidza ivo vanonzi maracist vanoufarirawo mutambo uwoyo saka vachazoona vanhu vatema vachiratidzira saka ndofunga zvichabatsira zvinobatsirawo to an extent asi pachine basa guru guru munyika muno nekuti struggle iyi slavery yakapera 400 years ago tinenge tichiofunga kuti mukore wanhasi hatingadai tichiri kutaura nyaya dzakadai tinoona kunga zvichabatsira asi handizivi hangu kuti zvichanyatsokupedza here nyaya iyi
uyo anga ari muongorori wezvemutambo Tafadzwa Munjanja ari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mireivo kambo kanobva ku Four Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512 madzimai matatu eMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi umwe wevatungamiri vesangano rinomirira varayiridzi reATUS amai Shida Chirisa Muru vari kutarisirwavo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo
tashika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.